mapano aleke nzaya ndikuona inini kuti tikaza mapolls ma exit polls arikutaura kuti Bernie Sanders achahwina achakunda Joe Biden pano atarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti Biden anga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti vaBiden vakahwina kuSouth Carolina nenyaya yekuti vatema vakawanda variko vainzi ndo vavavhotera.
Ini ndiri kuona vaSanders vachihwina big kuCalifornia, vachahwina big futi kuTexas, I think Texas, and then mamwe masmall small states ari kuti vanotarisirwa kuti vachadi vachahwina futi. But uku ndokwandoona kuti vachapfuura madelegates akawanda nhasi. Saka mamwe handi mahwina take all. Saka ndiri kuona vachikwanisa kukuvanidza madelegates akawanda kubva ikoko.
Muri kuonawo sei vaMike Bloomberg?
VaBloomberg handifungi kuti vachahwina, asi chandiri kuona ndechekuti pavakambotaura I think last week vachitaura kuti zvikanzi kana mukasahwina muchaita sei, vakati iwo inini muchatora mavhoti angu ese ndoisa kumunhu ndenichi uendenichi unofunga kuti ndiye wandokwanisa kupa. Havana kutaura kuti vachaisa kuna Biden. Saka naizvozvo ndakaona zviro paCNN manheru vaBiden vakatsoropodza zvisina kunyikururama pamusoro pavaBloomberg. Saka ndiri kuona kuti vaBloomberg sezvo vakati chero munhu mudemokrat anenge abudirira muchamupa mavhoti angu uye ndichamubatsira kukambena nekumupa mari, ndiri kuona sekuti vachaenda kuna vaSanders. Ndo maonero andichaita, nokuti kutsoropodzwa kwavakaitwa nezero manheru navaBiden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko amai Warren tingaonawo here vaine chavanga nonga nonga ipapo?
I think my Warren vanenge kuona kwangu vanenge vazopera, I think vanenge vachaperera pasuba chinzi. But handisi kuziva kuti vachasapotani. I think vanogona kunge vachangomira kuindosa. Handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar nouyu Buttigieg. I think ndiona sekuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi pasuba Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti vaButtigieg naamai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna vaBiden, hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pakusarudzo dzanhasi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiriro wacho unenge achizotungamirira. VaBiden vane zvinhu zvakati zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifaisa kuti vange vachitungamirira bato reDemocratic Party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama, ivo ndivaBiden vanga vari vhaisi waObama. Saka kuti vashandise kuti vanga vari vhaisi munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama. Saka ndiri kuona sekuti vaSanders ndo vachabudirira even though pati dzezvavo kutongwa kuchazoitika mukamberi, ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho veDemocratic Party vanga overpower mavhotazi here.